asi unoziva kuti China ine chine history ine nhoroondo nechina yekuti ndiyo yakatipa zvombo kurwisa muvengi rusehondo zvese zvakawanda zvombo zvaibva kuchina zvimwe zvichibva kurussia kucuba nekune dzimwe nyika even president vamunangagwa vakanotirena kuchina ende mauto edu mamwe majenero edu akanotirena kuchina iye zvino patanga tiri pamasanctions apa taibatsirwa nechina saka mabhizinisi atinoda kuita iye zvino kwakunomusidzira mabhizinisi atakambotanga aya mukuru wechina pakambouya kuno rajinping vakabhuya kuno kuzimbabwe ndo mabhizinisi ava kuenda kunosaina kuti aiwaka chiuya ndichiita basa ramakatangariya ndo saka vari kuenda kuchina nekuti china iye zvino ndiye zvino handi vanga rokariba vachivhura gwenya rakasapotewa nemabhengi ekuchina rikavakwa nekambani dzekuchina ende iye zvino ndoiri kuvaka futi kambani iyoyo ndoiri kuvaka futi kuhange kuita kuti magetsi edu awande munyika munomu saka china yakatikoshera zvikuru sezimbabwe saka ndinotenda kuti vamunangagwa vaenda kuchina
asi kavamwe vari kuti china inenge iri kubatirira zimbabwe onaribo paradza kubva hondo zvayapera mabhizinisi avo ndo anenge ari kuwana chouviri kudarika zimbabwe
aiwaka tanga tiri pamasanctions 17 years tiri pamasanctions ende china ndiyo yanga ichitibatsira patiri pamasanctions ipapo ende china usakangamwa kuti china nerussia ndo dzakatimirira kusecurity council saka hatizvikangamwi izvozvo saka vari kunoenda vamunangagwa vachinotenda china nekutibatsira kwayakaita nekukuwedzera kutibatsira kwairi kuita saka vanotaura vanotaura asi isu tichienda mberi zvavanotaura vamunangagwa kuti vamwe vanongomukura vachiukura asi zvanotirevi chidi ichienda mberi ndo zvavari kuita
vamwe vari kuchema kuti vanenge vanyanya kubuda kunze uku vasingagadzirise matambudziko ari munyika
ndakutaurira kuti iye zvino izvi vari kusanganisa domestic policy neforeign policy saka vari kumhanya kuenda kune mari haisi muno muzimbabwe mari iri kunze ende vari kuenda kunze kunoti vane mabhizinisi uyai muzoisa mari dzenyu kuno kuzimbabwe kuitira kuti vana chiremba vari kuda mari ava vawane mari dzacho nekuti vakakuramba vari muno vachingotenderera vari muno pasina chiri kubuda hapana zvinenge zviri iye zvino izvi vanofanira kuenda kunotaura vanhu vari kunze kuti chiuyai zimbabwe yanaka yamazimbabwe mitsva saka vanotaura vanongotaura zvavo hapana zvatingavaita asi ini sekuziva kwandinoita foreign policy yavo yakanaka zvikuru new trust yavari kuita foreign policy yakanakisisa zvikuru